Akawanda vataura Studio 7 vanoti kukundikana kwao kuenda kumusha kwakaita kuti zuva rekisimisi riite serisina kunyanyo kukosha muupenyu hwavo sezvo vasina kusangana nehama neshamwari. Vasilangwa neNcube nhengo yebato rinopikisa hurumende reFree Zim Congress vanoti kuenda kuzororo rekisimisi kuZimbabwe zvaive zvakafanana nekunobata maoko parufu sezvo kusina mufaro munyaya dzezvematongerwo enyika.
Hapana need yekuti vanhu tinge tichienda kuZimbabwe chiti tichienda kuChristmas, because time yeChristmas itime yekunge vanhu vachifara nemafamilies avo, vachifara nemaparents avo. But kutoenda kuZimbabwe panguva inoyi holiday kutonobata vanhu maoko, kunge kwadofiwa, nokuti situation iri kuZimbabwe economically it's very very embarrassing and upsetting. So that's why ndisina kuendangu kuChristmas gore rino.
VaBarnabas Samriwo avo vanobva kuwe vanoti kusagadzikana kwezvino munyika ndiko kwakaita kuti vatadze kuenda kumusha.
Gore rinora risina kunyatsomira zvakanaka hangu kwandiri, maybe kune vamwe, but inini hangu ndakatadze kuenda kumusha. Mari yevana vari kuenda kuchikoro, tine vana vari kuenda kuchikoro muna January, vamwe vari kuita form 5, vamwe vari muzvikoro. Saka takaona kuti kuenda kumusha, hey, it's expensive, because mari dzatinosenzesa kuenda kuzodzoka nekudi zviri nani zvazvo kuzoti tiende tabhadhara mari dzevana vechikoro.
Asi kunyange hazvo vaSamuriwo vakatadza zvavo kuenda kumusha vanoti vakakwanisa kutumira hama dzepedyo zvekudya pamwe nemari.
Ya, magrocery takatumira chikafu, zvinana mafuta nezvinonyanyoshaika kumusha uku zviri kunyanyodhura zvokuti zvinenge zvakuzonzi maybe times 2 maprices emuno. Saka zvizhinji zvakaita main food stuffs tinotumirawo kumusha.
Asi mumwewo aramba kudomwa nezita anoti haone chikonzi zero chaizoendera kumusha sezvo akabvumirana nemhuri yake kuti izopemberera zuva iri pamwe chete naye vari muSouth Africa.
Hama dzangu dzakawanda dziri kunoko, saka ndakaona hangu kuti ndikaenda panenge pasina zvokufambira zvikuru sei.
Mumwewo akatadza kuenda kumusha nekuda kwekudhura kwemabhazi nezvimwe zvinodiwa ndava Petros Marivangepo avo vanobva kuHonde Valley. Mari dzekufambisa dzaidiwa nevanofamba nemabhazi pamwe nezvimotokari vari muSouth Africa kuti vakwanise kuita rwendo rumwe chete kuenda kuZimbabwe dzinonzi dzakange dzichitangira pamarandi mazana masere kusvika kuchiuru nemazana mashanu emarandi. VaRomeo Manunure vanobva kumasvingo vanoti vakange vasati vawana mari yemuhoro uyewo vasina ruzivo nemamiriro ezvematongerwo enyika kusanganisira mamiriro ehupfumi kuZimbabwe.
Tisu vamwe tina kukwanisa kuuya kumamisha pangu tikadai 3 days holiday neChristmas, but hatina kukwanisa ngetaura nyaya yekuti mega muri kuona zvinhu hazvina kumira mushe kumusha kwedu. Ife chero katumira mari inonzwa chinzi mari yaya yakakatwa katwa chi. Saka takasarudza kuti tichidye Christmas tiri kuno kuti tichiunganidzawo mari dzemaschool fees kuti vana muna January.
Vamwewo vanoti havana kukwanisa kuenda kumusha nekuda kwekuti vaive pamabasa, asi vaMoses Manzi vanoti vakauya kuzopemberera zuva reKrisimisi vari muSouth Africa sezvo zvakange zviri nane pane kuZimbabwe. Vamwewo vanoti vakakundikana kuenda kumusha nekuda kwekuti vakange vasina magwaro akakwana ekuti vayambuke mugano vachipinda muZimbabwe vachizokwanisa kudzoka zvakare muSouth Africa. Sangano revanorarama nekutenga pamwe nekutengeserana kunze kwenyika reInternational Cross Borders Traders Association rakarayambirawo vaida kufamba kuti vange vaine homwe dzakasimba sezvo mitengo yezvino kumusha yaive isina kugadzikana uyewo mafuta motikari ari kunetsa kuwana. Sangano iri rakakurudzirawo kuti vanhu vange vaine magwaro ane chitsama awo aizogona kudiwa pamugano weBite Bridge kuti munhu akwanise kuyambuka achipinda muZimbabwe. Ndakamirira Studio 7 ndiri muJohannesburg, South Africa. Ndini Mo Blessing Munjoma.